Nyaya ipo ndeyekuti vagari vemunharaunda iyi vari kunzi nzvimbo yavari kugara yanga iri gazeted kuti havasabvumidzi kugara munzvimbo iyoyo nekuti hurumende inoda kushandisa nzvimbo yacho iyoyo. Saka vakapiwa mazuva 7 ekuti vabve panzvimbo pacho ivoyo, kutanga kuti musi wa5 vanenge vaakutonzi vabve. Saka sesangano replatform for the development tagara tichingobatsirana nenharaunda idzi mukuitawo kuti vazive kodzero dzavo. Chinoratidza kuti ikodzero dzenharaunda idzi dzachyorwa. Isu patakashitaya navo tirikuona kuti nguva yatasvika inoendee kuti musi weTuesday zvikoro zvinenge zvaakuvhurwa, asi vehurumende havana kunge vambotaura nemhuri idzi kuti yavaudze kuti nzvimbo yaari kugara haikodzeri kunge ichigarwa. Ndo chinhu chekutanga ambai kuti akupai 7 days. Kwatiri tikuona kuti havana kunge vakamboita tinonzi free prior informed consent, kuudzwawo pasiri nemukana. Kana hurumende ichiuya ichiti hamukodzeri kugara, vaifanira kunge pane pavari kunzi ndo pavari kuenda. Saka tiri kuona kuti hapana pavari kupihwa yatingati alternative place. Saka tirishamisika kuti hurumende, bazi rehurumende, ringabvisire chivanhu risina pavari kuenda pamwe.
Vagari havanga vane nguva yakadii vari panzvimbo iyoyi?
Tingangoti mugore ra1992 nzvimbo yacho iyoyo yanga ichimboshandiswa neveada nemasettler farmers. Saka pane zvanga zvichingoitika zvakaita zvechivanhu zvanga zvichiyerwa. Saka vamunyokori ndo vakadaidzwa naDA kuti vabatsire kugadza zvepari munhu aita sekuti anosvikirwa. Vakabva vapihwa nzvimbo iyoyo vaine dhirika ravo revanhu 38. Saka kubvira 1992 mhuri dzavo dzanga dzaramba dzichienderera mberi nekuti vakatopihwa zvepamutemo nebazi rehurumende, tingati district administrator. Saka kwatiri isusu inzvimbo yaranga yachigara zviri pamutemo. Tichienderera mberi, tingati zviri mugore ra2000 vasakabuya vanove vanga varize deputy minister hurumende yezimbabwe vakabupirwa zvedambudziko iri vanga vambonzi nzvimbo yenyaya ya kubira zvakanaka, vakavapa zvematsamba kuti aiwa ngavai zvenyu. Saka tirikuvari kana vaakudzingava yeti pavashura pane zvakaitika zvaisanganisira bazi rehurumende kuti nzvimbo yari kugara iyi ngavaramba zvava vachigara. Ndopatinoona sekuti hakusi kuremekedza. Tinoona sekuti isu tinenge taakukumbirwa kuti tiratidzewo utungamiriri, tiratidzewo kuti tinoziva kodzero. Ndopatazokumbira vekuzimbabwe nation human rights. Saka pane zvino tingati aiwa inyaya yamaoko emagweta. Tine chokwadi kuti kodzero dzevagari vekumunyokowere isafamba zvakanaka.
Saka munotarisira here imi kuti vagari ava havasi kuzobviswa, tichiona kuti musi wa5 ndinhasi?
Zviri kuita zvekuti magweta edu atora nyaya akati pari zvino tichitarisa matsamba atitarisi zuva ravanga vakanyorerwa ra27 vazhinji vacho vakazoona kutangira musi wa30 kuti vatinotarisa mazuva 7 anoenderana nepavakaona tsamba dzavo. Chechipindiri nyaya yatomumaoko emagweta, uye zvisi tiri kutaurawo navo. Tingati mazuva maviri apera aya tanga tichinyora mazita emhuri imwe naimwe kuti baba namai vane vana vangani tichidaro. Zvokuti pari zvinezvi inyaya yatingati yatoona iyo vehurumende vaakuzviziva kuti zvitapindira nyaya iyi. Saka sezvo iri nyaya yekuti vanga vasina kunyatsoitawo nema, vaakutoziva pacho zvavo kuti haisiri nyaya yavanokwanisa kubudirira. Zvanga zvichiita zvekutiwo munharaunda mapindano pamwe mashopu ari ekuda kuvafishidzira taakusvisa nyaya iyi kuna president. Asi vari kunyange vanga vaida kuzvisa mune zvematongerwo enyika hazvisiri kubata ikoko. Zviri kuratidza kuti vanhu havana ari kuvamirira zvekuti vari kuona kuti tikada kuti toti president still hapana rubatsiro rwangapa rungapinda rwekuti vange vachimirirwa nevagweta.